Kekutanga munhoroondo yezuvari vashandi pasi rose zuva iracherechedzwa nhasi vanhu vari mudzimba dzavo zvichiteerwa kuvharwa kwakaitwa nyika dzepasi rose senzira yekudzivirira chirwere checovid-19 icho chiri kuita chamuramba mhuru chichiuraya vanhu pasi rose. Mumwe mushandi amai Rutendo Show vati kunyange hazvo nguva zhinji vanga vari kuchema chema nemihoro isingakwani kuriritira mhuri yavo, kuuya kwechirwere checovid-19 kuri kuwedzera zvakanyanya matambudziko avo sezvo vari kudzikisirwa mihoro wavo kubasa. Vati ramangwana ravo semushandi harina kujeka.
Sinzi kampani yangu isiri kuproduce, ndichange ndichiwana here full salary yangu kana kuti mhedziro yazvo ndeyekuti makambani achange akukata masalaries? Kana lockdown iyi yazopera chii chichange chichaitika? Sinzi makambani asiri kuproduce, vashandi vazhinji tinogona kusadzokera kumabasa nenyaya yekuti makambani anenge asingachakwanisi kutibhadhara.
Mumwe mushandi vajeff chaitezvi vatiwo zvinhu zvinosuwisa kuti vamwe vashandi vari kubvisirwa mari sezvo vasiri kuenda kubasa, uko vamwe vashandirwi vava kutora mukana wechirwere ichi kudzinga vamwe vashandi vavo.
Isu vashandi tinoona makambani atinoshandira vamwe edu havasupiwa mari dzinokwana, vari kubvisirwa mari apo mari dziri dzanza gara dziri shoma. Tikatarisa Consumer Council yakabudisa kuti imba imwe chete kuti ikwanise kurarama ine vanhu 5 inoda mari inosvika 6500. Vatiri kuona kuti vanhu vazhinji mari dzavo dziri pa2500. Ipapo pa2500 ndo patiri kuona vashandi vatinoshandira anamuzvina kambani anamuzvina bhizinisi vatinoshandira namakambani vari kutoderedza mari dzedu. Izvo zvinova zvinhu zvinorwadza panguva ino, nyika iri panguva yakaoma, ivi makambani neyazvo vazhinji vava kuda kubvisa vanhu. Vari kutora mukana iyo wecoronavhairasi kuti vari kubvisa kuterminata makondirakti evanhu.
Mumwe mushandi munyaya dzekushanyirwa kwenyika vagod knows homwe vati havasisina kana tarisiro neramangwana ravo.
Isu basa redu nderekushambadzira nekukoka vabva kure nevemuno kunzvimbo dzekutandarira, inotitora rudzimba chirungu. Asi semaonero angu nemanzwiro andiri kuzviita, vazhinji vanga vakanzura pavaigara kwacho nemafambisiro avo edzindege. Saka zviri kutotityisawo kutoti tichange tirisi chinyi mangwana, kuti mabasa edu vamwe vedu vakatumiswawo mabasa. Ndi angu ndikutorityirawo kuti ndinodzokere pabasa, uyezve kuti iyo indastri yedu yacho yetourism inomuka herepo.
Sangano guru rinomirira vashandi munyika reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti kuya kwechirwere checoronavhairas kwayanika pachena kusatongwa kwakanaka kwenyika. Mutungamiriri weZCTU vaPeter Mutasa vaudza Studio 7 kuti chirwere checoronavhairasi chichasiya nyika yava mamupembe nekuti upfumi hwenyika hwanga hwaparara kare. Vamutasa vati kuti nyika igadziriswe panofanirwa kuitwa hurukuro pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende kuitira kuti pabudwe negwara rinoita kuti nyika ienderere mberi. Vamutasa vatiwo vakatonyorera kuhurumende nevemabhizimusi kuti kuiswe mitemo inochengetedza vashandi panguva ino nyika iri kurwisana nechirwere checovid-19.
Nokuti isusu kana tikaungana hurumende, vashandi nevanoshandirwa vemabhizimusi, towirirana kuti hatichada kuita zvatanga tichiita kumashure. Ngatitangei negwara ritsva, gwara rakajeka rekuenda mberi. Takanyorera hurumende nevemabhizimusi kuti chinhu chekutotanga ndechekuti vashandi paiswe mutemo murawo wokuti vashandi havafaniri kumiswa mabasa, vashandi havafaniri kubvisirwa mari dzavanotambira.
Vamutasa vatiwo sesangano revashandi vanodawo kuti hurumende ibetserewo mabhizimusi ari kutambudzika panguva ino pamwe nevanhuwo. Vamutasa vatiwo sangano ravo rakagadzirira kubatsira vese vachadzingwa mabasa kana kutapudzirwa mari dzavo kuburikidza nekuendesa nyaya idzi kumatare evashandi.
Hurumende ibatsire mabhizimusi ari kutambudzika kuti asashungurudzike, uyezve kuti agone kuendeza mberi. Kana vanhu vari kutambudzika mudzimba, Zimbabwe yese havana chokudya. Zvese izvozvo zviri kufanira kugarirwa pasi toungana tichitarisa kuti chii chatingaita kuti tiende mberi. Kwozoti kune vashandi vese vamiswa mabasa, kune vashandi vanyima mari dzavo, izvozvo pamutemo wetinawo weLabor Act, mutemo wetinawo webumbiro remutemo weConstitution hazvitotenderwi, hazvisi pamutemo. Ndo vatakanyorera techiti vese vadzingwa vamiswa ngavatibate.
Asi mukuru wesangano revashandirwi reConfederation of Zimbabwe Industries vaHenry Ruzvidzo vanoti vanotarisira kuti vashandi nevashandirwi vakurukure kuti vangabatsirana sei sezvo vashandirwi vasinawo chavari kuwana.
Chatinotarisira ndechekuti vashandi nevashandirwi vaone kuti vangabatsirane sei. Vashandirwi havasi kuwana business sekuti zvava kunoita mabhizinesi ese akavhara at the moment. Vanhu havasi kukwanisa kufamba kuenda kumakambani achinotenda kune vari kuoperata iko zvino izvi, asi vanenge vachikwanisawo vanotarisirwa kuti vanobatsira vashandi vavo nekuvapawo chekubata munguva yakaoma kudai.
VaRuzvidzo vati kunyange hazvo paine hurukuro pakati pevashandirwi nehurumende, hapana chati chajekeswa kuti hurumende ichabatsira sei vashandirwi. VaRuzvidzo vaudzawo Studio 7 kuti makambani mazhinji anogona kutadza kuzosimudzira mabasa awo sezvo anga asina mari yaanga akachengetera njodzi nekuda kwekumira kwakaita upfumi hwenyika.
Vazhinji sekuziva kwamunoita nezvazvirongoitika munyika medu, vanenge vanga vasina mari dziri kumabhanga dzekuti vanogona kungogara kwenguva yakareba vachizokwanisa kusimudzira zvebasa ravo nemari dzavanenge vainadzo, atingati mareserves. Vamwewo ndo vari kukwanisa kuwana bhizinesi vari kusupplya nenge maanonzi macritical commodities. Ivavo vanogona kutangira zvavo basa ravo mune pasina zvakanyanya zvino zvinenge zvivavhiringidza, asi vazhinji ndo vari kuratidza kunetseka zvikuru nekumira kwatambe taitawo.
Mumashoko avo kuvashandi nhasi, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vati vanonzwisisa zvakanyanya matambudziko ari kusangana nevashandi uye vabvumawo kuti vashandi avo vagara vari kutambira mari yemuhoro isingakwani vanogona kurasikirwa nemihoro yavo uye vamwe vava vachirasikirwa nemabasa panguva ino mhuri zhinji dziri kutambura munyika. VaMnangagwa vatiwo hurumende yavo ichazivisa rubatsiro rwaichapa mumazuva mashoma ari kutevera. Ukuwo MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa inotiwo gore rino vashandi vari kupemberera zuva ravo vakasurukirwa. Mumashoko avatumira kuStudio 7 vanoona nezvevashandi mubato iri, Senator Gideon Shoko vati vashandi vakatarisana neramangwana rakaomarara zvikuru. Vatorawo mukana wekurumbidza vashandi vezveutano vari kuisa upenyu hwavo panjodzi vachiedza kupedza dambudziko reCOVID-19. Zuva reInternational Workers Day rakasarudzwa sezuva rekurangarira mabasa anoitwa nevashandi pasi rose uye nhoroondo yaro inotanga muna 1886 apo vashandi vemuguta reChicago muAmerica vakaratidzira vachida kuti mushandi ashande zviri pamutemo kwemaawa masere pazuva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.